Tinoona izi opportunity kune nyika dzemuAfrica kuti dzityidzanewo nechina nyaya dzeinvestment nezvimwe zvinhu zvakadaro. Asi kubudirira kwawo kunenge kwakutoonekwa nekubatana kunenge kwaita Africa vachiitawo yatingati pachirungu bargain, kwete kungotora mivhuruvhuru, asi kuti vatobatanawo vachibhagena kuti vakwanise kuwanawo pundutso pamusangano uyoyo.
Munoonawo sei imi kudyidzana kweAfrica neAmerica, tichitarisa kudyidzana kweAfrica neChina? Mungati ndevapi vamungati vari kunyatsodyidzana neAfrica zvine pundutso?
Maonero angu ini ndekuti mainvestors akangofanana. Tikatarisa investment yeChina neinvestment yedzimwe nyika, tinoona isu kuti mainvestment anongofanana. Investor aripo pakumaximiza yatingati profit. Zvinenge zvaakutoda nyika yakangwara-ngwara kuti ione kuti investment iri kuitwa iyi pane zvavari kuwana here, tichitaura maafrican countries, pane zvavari kuwana here, nekuti inyaya yekuti ndino kandiro kanoenda kunobva kamwe. Saka panofanira kuonekwa zvimbiro zvacho zvichienda zvakada kufanana, kwete kuti chimbiro chikurire kune nyika dzekuchamhembe kana kuti nyika dzekumawirira kana kuti kuAfrica, kuti zvinofanira kuenzana. Asi isu takatarisana neinvestment yeChina, dambudziko raitika painvestment rechina ndeyekuti havanyanyi kutaura ba nyaya dzekodzero dzevanhu. Tinoona kuti mamwe mainvestment anouya nenyika dzakaita sezana America nana UK vanowanzotaura nyaya dzekodzero dzevanhu nekuti dzinofanira kuchengetedzwa. Asi China inotaura iyo kuti haipindiri munenge zvinenge zvichiitika, uyezve hainei nenyaya idzodzo. Ndo panodzoka poita dambudziko ipapo.
Asi Zimbabwe muri kuona here ichiwana chouviri pakudyidzana kwayo neChina?
Chouviri chinokwanisa kunga chiripo kana vakuru venyika yeZimbabwe vakakwanisa kunyatsoita yatinoti pachirungu bargain, vachinyatsoziva kuti zvavari kuda out of investment yeChina chii.